Ininzi ni Marvelous mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu za nasi chita tumbuzi 2019. Vatsigirire MDC nasi varo wa shakao marara ni mapurisa angaka pakatira zombo pamuzinda webato ravo pavanga waka mirira kuturwa kwe mashoko ema miriro akaita zvinhu munyika ne mtunga miri webato ravo Van Nelson Chamisa. Utunga miri we MDC unosangana neva kuru vesangano resadak mubo Botswana uchiva pira mamiriro akaita zvinhu munyika. Mwaka wekurima unotanga muZimbabwe asi varimi vakawanda vachiti havana zvinhu zvekurimisa zvakaita sembeu fotoreza nezvimwe. Chikwata chezvizvarwa zveZimbabwe chotsvaka mari yekubatsira varwere muZimbabwe panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzehupfumi. Vatsigiri venhabvu vopemberera kukunda kwakaita Zimbabwe Zambia 2-1 mumakwikwi ekuenda kumafinari e2021 Africa Cup of Nations. Muchirongwa che Live Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviri kuunganidza mari yekubatsira vanoshupika kumusha kuitira kuti vaonekwe navana chiremba uye kubatsirwawo kutenga mishonga. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930-6040 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisa kunzwa studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930-7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.